danho riri kuda kutorwa netriple C rekuda kuti vamunangagwa vasaitwe sachigaro weSADC idanho risina uchenjeri rinongoratidzika kuti vetriple C vari kurasika muimba yedenderedzwa.
Chii chinotariswa kuti mutungamiri wenyika anga achizogadzwa pausachigaro weSADC?
Chekutanga ndechekuti kuita sachigaro weSADC hakusarudzwe, hakuvhoterwe, kunochinjanwa gore negore. Kana kuti wenyu mukana wasvika unoitwa usachigaro, usachigaro weSADC hauitwe nekuti iwewe wakaitwa mutungamiri wenyika yako sei. Asi chinokosha kana chinotariswa pakuti uitwe sachigaro weSADC ndechekuti uri mutungamiriri wenyika here, nyika yako inhengo yeSADC here. Ndozvinotariswa kuti wakapinda sei paunhengo ipapo, kana kuti pane vanofunga kuti wakapinda zvisina kururama, handiyo nyaya inotariswa iyoyi. Saka apa kungorasikawo, kungochemawo kuri kuita triple C kwakutsvagawo utamugate vachidziva kuti hakuna kwavangahwana. Chokwadi ndechekutaiwa kuda kungonyangadza zita reZimbabwe nezita remutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Asika Dr. Mavaza, takaonawo iwe SADC echitaurawo kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Chii chingavatadzisa kuti vange vachitambira petition iri kutaurwa kana chikumbiro cheTriple C?
SADC haina kana nepamwe chete zvayo payakasoropodza sarudzo yakabuda muZimbabwe. SADC yakangotaura kuti iyo pasarudzo yakaitwa muZimbabwe pane kusafamba kwakanaka kwavakaona semafungiro avo avamumba vanga vakamirira kana vanga vari sachigaro vaongorori vesarudzo. Saka kuongororwa kwesarudzo hakureve kuti sarudzo inobva yabviswa kana kuti sarudzo inobva yashandurwa kwetwa itsva aehwa. Aringori maongorori vakangoonawo sekuona kwavo, vakaonawo semafungiro avo, asi mafungiro avo haana chaanokwanisa kutiita, haana chaanokwanisa kushandira paZimbabwe, haana chaanokwanisa kuchinja pamamiriro ematongerwo enyika yeZimbabwe.